Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka muri Zimbabwe tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 13 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Seninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inodududza pamashoko ayo ekutanga nezuro ekuramba kuti mapurisa aivhota, ichiti nhasi kuvhota uku kuri kuenderera mberi. Vanhu vanoratidzira muBulawayo vachiti ZEC ngaiite basa rayo zviri pachena. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda vamunangagwa zvinemutsindo. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanopa vanhu mombe vasati vaita musangano wavo kuLupane. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti kuvhota pachishandiswa posho kuri kuenderera mberi uye mutemo wesarudzo haubvumidze vanoongorora sarudzo kuti vange varipo. Asi ZEC yakamboti nezuro kuvhota kwemapurisa kwakanga kusati kwatanga. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vati mutemo haubvumidze kuongororwa kwepostal voting, nekudaro hapana ari kuzobvumidzwa kuongorora sarudzo idzi.
Political agents are supervise postal vote. Postal vote iri pakati pemunhu neballot paper rake neenvelope yaanodzosa kuZEC. Saka hapana panopinda political agent kana political party kana ani. Zvese zvinoitwa zvodzoswa kwatiri seZEC, ndisi tinozoverenga tuendesa kumapolling station.
Vati section 75 year Electoral Act haibvumidze kuongororwa kwesarudzo idzi, nekudaro sekuudzwa kwavakaitwa nevakuru vakuru vemapurisa, zvinhu zvinenge zvakaitwa pachitevedzwa mutemo kukamba yemapurisa yeRose Camp kuBulawayo.
Postal ballot, ma ballot paper tinoendesa kumapurisa through ma commanding officer avo. Vanofanira kuvhota pasina anenge achivaona. Woisa ballot paper ravaisa X muma envelope anozodzoka kwatiri seZEC, anonzi ma postal ballot.
Mukuru wemapurisa anoona nezvesarudzo, Senior Assistant Commissioner Erasmus Makodza, vaudzawo musangano wanhasi kuti zvizhinji zviri kutaurwa pamusoro pezviri kuitika manyepo uye zviri kuitwa nevanhu vari kuda kuvhiringa sarudzo. Vati vese vari kufambisa mashoko emanyepo pamadande mutande vacharangwa pasi pemutemo wenyika. Asi masangano anoshanda akazvimirira makumi mana nerimwe achishanda pasi pesangano reelection situation room ESR audza Studio 7 kuti ari kushushikana zvikuru nekusajeka kwemafambisirwo esarudzo dzepostal voting. Vakasanobata chinzvimbo chemukuru weZesni inove nhengo yeESR mai Ellen Dingani vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nechichemo chiri kubva kuRose Camp kuti mapurisa anonzi aivhota achionekwa nevakuru vavo.
Information yataka receive yekuti pane vakaona pazvaiitwa kuBulawayo paRose Camp police camp, mapurisa vaivhota vacho vaivhota pamberi pevakuru vavo. Izvo zvatakaona kuti zviri kucompromise yatinoti iyo secrets of the vote and freedom of choice, kuti munhu anofanira kuvhotera paanoda asingambunyikidzwi, asingavhundutsirwe. Saka ndiyo nyaya hura tanga tauya pano kuti taure nezvayo kuti aiwa tinoda kuti zviye zviri jeke. tsvikerere vanhu vakwanise kuziva kuti zvinofamba sei.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights inove nhengo yeESR Valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti zvakaitika kuvulawayo zvekuti Zeki inobuda ichitaura zvayo, mapurisa achitaura zvavo pamusoro pepostal voting zvinoita kuti veruzhinji vafungire kuti sarudzo dzave kutobirwa.
Saka zvinhu zvakadaro ndo zvinoita kuti munhu anenge akangozvimirirawo akazvimirirawo akango semunhu ari kuobserva kana kuti munhu ari kumonita maprocesses anotadza kunzwisisa kuti kochi chiri kumboitika. Kozeki ndiyo iri kurana processi here kana kuti ndevamwe vanhu vari kuirana kana vasingatombozivi kuti kwakuchivhotewa kuBulawayo kwacho iwo mapurisa achiti tatovhota. Saka mapurisa acho akapuwa ballot paper yacho nani kana Zeki isingatombozivi kuti kuBulawayo kwakuchivhotewa.
Vati mutemo unotaura kuti munhu anofanirwa kuvhota pakavanzika, asi chichemo chiri kubva kuBulawayo ndechekuti vanhu vaivhota vakatariswa nevakuru vavo. Pakatanga kubuda mashoko ekuti kune mapurisa ari kuvhota kuBulawayo nezuro, vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo kuZek vautoile Slaigwana vakaudza bepa naure Herald kuti chakange chisiri chokwadi kuti mapurisa ari kuvhota. Ukuwo mutauri wemapurisa amai Charity Charamba vachiti ichokwadi kuti mapurisa aivhota, asi Herald yakazobvisa nyaya yayo padande mutande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe vatsigiri veMDC Alliance nemamwe mapato anopikisa varatidzira kuBulawayo vachitsutsumwa nekusajeka kwepostal voting. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vange vari vashoma, vanhu ava vaimba vachitamba kwenguva yakareba vari pedyo negedhi guru rinopindwa naro pamuzinda wemapurisa paRosecamp Provincial Headquarters muBulawayo nhasi. Vamwe vevanhu ava, vazhinji vavo vange vari vatsigiri veMDC Alliance, vange vadzingwa nemapurisa mukamba iyi umo mavange vachida kuona kuvhota kwemapurisa nenzira yepostal voting. Nyaya yekuvhota kwemapurisa nenzira iyi iri kukonzera mutauro mushure mekubuda kwemashoko anopikisa sana pakati pevakuru vakuru vemapurisa neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Vasidingani Dube avo vari kukwikwidza kuve mumiriri wemakokova pasi pebato rezapu vati kusajeka kwenyaya iyi kunoita kuti vanhu vave nezvikonzero zvekufungidzira kuti pane chitsotsi chiri kuitwa neZEC. Muzvare Susisi weAdams vanove munyori weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reBulawayo vatsinhirawo izvi vachiti kunyange hazvo postal voting iri mumitemo yenyika, mafambisirwo ayairi kuitwa haafadzi.
Prosesi yacho haisi kunyatsoitwa zvakanaka nokuti pekutanga Zeki yamboramba kuti hatizvizive zviri kuitika kuRose Camp, then vakazovhuma kuti aiwa mapurisa ari kuita mapostal ballots, but isusu ndopatazoona kuti kune chikiribidi chiri kuitwa, kune chitsotsi. Ndosaka tauya pano endi tichagara pano kusvika tanzwisisa nekuti zviri kuitika mukati hatisi kuzunzwisisa kuti vari kuita sei. Ndopanotangira rigging ipapo.
Zvichakadaro, masangano akazvimirira ega muBulawayo ayo ari kushanda pasi pemubatanidzwa unonzi Election Support Room aita musangano nevatapi venhau nhasi masikati muBulawayo achishora mabatirwo akaitwa nyaya yepostal voting neZEC. Imwe nhengo yemubatanidzwa uyu Reverend Useni Svanda vati ZEC yagara isina chimiro chakanaka mumaziso evanhu, vakati zvakakosha kuti igadzirise nyaya iyi. Vati sangano ravo richasangana neZEC uye riri kutaurirana nemagweta aro kuti rinzwe kuti nderipi danho ringatorwa pamusoro penyaya iyi.
Tange tichitaura with other stakeholders kuti in terms of need yekuti ZEC irestore confidence netrust kumaprocess emaelection zaruguya, they need kuita clear statement kuti zvakafamba sei nekuti vanhu vakawanda do not trust ZEC. Isusu tine malawyers ari kutarisa kuti zvakafamba sei, and also vari kufunga kuti maybe they might be need, you know, kuti vatorema mema steps in order to take this issue to court.
Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Election Support Network amai Ellen Kandororo Dingani vaudza Studio 7 kuti hapafanirwe kuve nekumbunyikidzwa kwevanhu vanhu pakuvhota.
Tinenge tichida kuti veZimbabwe Electoral Commission vatipewo maprocedures aya, uye vamashare nemapolitical parties nemastakeholders ese vavapo maprocedures aya kuti postal voting inofambiswa sei, kuti tese tinge tichinyatsoziva kuti zvinhu zviri kuitika izvi zviri kufamba sei. Asi nyaya huru yatiri kunyanyo emphasize inyaya yekuti vanhu vose ngavavote in secrecy. Voti yao yemunhu nemunhu wemuZimbabwe ngaive pfimbi yake, isazivikanwe nemumwe munhu, zvingave mupostal voting kana kuti musi weelection chaiyo.
Zeki iri kuti hapana chakaipa nemafambisirwo ari kuitwa postal voting, ichiti pasi pemitemo yenyika Zeki haisungirwe kuvepo panoitwa zvepostal voting. Zvinove zvimwe chetewo nevaongorori vesarudzo kana vanenge vakamirira mapato akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda musarudzo yemutungamiri wenyika zvine mutsindo zvekuti sarudzo iyi haisikuzodzokororwa sezvakaitwa muna 2008. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Vakomana tiende katsirira chacha chimurenga chacha tiende vana mai tiende.
Vachitaura kumomo yevanhu vaungana kumutasa syndrome, vachamisa vati vachakunda mutungamiriri weZANU PF Emmerson Mnangagwa zvisina ani anopikisa.
Gukula izenzo isu tichienda kuma elections tapokana nenyaya kuti vanga vachida kubira. Kumbira kwa waruda kuita taka kuona match. Chekutanga vanga vachida kushandisa voters roll. Ndovataenda kuzekiti kati atiwirirana. Gadzirisai, kana musani magadzirisa yakwira mutarara. Takuenda kuAU. Takuenda kuAfrican Union. Tonovaudza kuti wedu zvake zviya zvamubata. Kana zvamubata zvinomuisira mukubira maelection.
Vachamisa vati Zimbabwe Electoral Commission ikatadza kuita zviri kudiwa nemapato ezvematongerwo enyika, inofanirwa kusiya basa kuitira kuti basa risarudzo riitwe nevasina kwavakarerekera.
Panyaya yekumutarara ndaimbodi Zeki ngairambe chita basa, asi ndatoti pandiri kudzokera kuHarare Zeki taakuda kuti ngaimboenda pasite tova nevanhu vanomirira sarudzo zviri pachena, a proper referee.
Vachamisa vatora mukana uyu kushoropodza mashandiro eZimbabwe Broadcasting Corporation, vachiti vachaendesa kumatare edzimhosva kuitira kuti isarerekere kuZANU PF.
Ta ZBC. ZBC inondirwadza. Kubva radio kuenda kuTV. I'm pained by the direction of ZBC. Vanoita kunge vanoreportera ZANU PF. Kushatirirwa ZANU PF. Yeti yaiweka wenyika. Yet you are supposed to be a public servant. Saka ZBC tunaku itora as a task, even taking them to court. Every time bano report, ano report as if they are an extension of ZANU PF. The public broadcaster is not supposed to be ZANU PF. They are supposed to be a public broadcaster. Sinokana iri ZANU PF Broadcasting Corporation, toda kuti vambokari kwa vakezwe mpfungwa dzavo, vasare vakachena. Vasive kuti vanoshandira nyika. Chisa mbamba chisa. Kukula. Yes. By my elections, ipapa, we are worried. They are threatening you. We know that there is no peace in communities.
Sachi garo wemadzimai muMDCT amailine tikarenyikore vakurudzira nhengo dzeMDC Alliance kuti dzivote zvinobvisa ZANU PF mumasimba ekutonga. Sachi garo wechidiki muMDCT vahipimo chidziva vayambirawo kuti kana sarudzo dzikabiridzirwa vechidiki vose vacharatidzira zvine mutsindo. Mumwe wevatsigiri veMDC Alliance, Ambuya Viola Chimburuka, vati vafara nemashoko aturwa navachamisa sezvo achipa tarisiro kuvanhu vakawanda vakatarisana nenhamo munyika. Vachamisa vaita mumwe musangano kuhauna kumutasa North, uye mangwana vachange vari mukusa kubva ukuwo vamunangagwa vachange vachisangana nevatendi kwaJohani Marange kusendinoa kwamafarari kwamu. Ndakamirira Studio 7. Kumutar sa central ndini lweda moyo.
Hey. Mutungamiriri wezano PF vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanga vari kumateveland north uko vapa vagari vemudunhu iri Matsiru anodarika chiuru chimwe chete muchirongwa checommand livestock vasati vaita musangano kulupane. Vamunangagwa vaudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavo itsva haifi yakakanganwa vakuru vakaunza rusununguko munyika kusanganisira vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vakashaya.
This struggle, armed struggle, a revolution edu. We have our founding fathers, Father Zimbabwe, Vankomo, founding father of the nation, Vamgabe, Vana John Ziapapa, Vana Chitepo, Vana Josiah Magamatongogara, Magamba Edu Atifita Kavarasa, Vatunga Mirivaka Rua Nikaino Kutisungunuke.
Vamunangagwa vati pavakapinda panyanga gore rakapera vakazivawo kukosha kwemadzishe neutungamiriri wemakereke.
Second issue, tikati Zimbabwe from today is open for business. How do we begin this journey? I said, hapana nyika isina vene, nyika imwe neimwe, dunhu rimwe nerimwe rina mambo, hapana nzvimbo isina mambo. Saka chokutanga ndakaunganidza madzimambo ose izindinazo zonke zim-286. Tapedza kutaura namadzimambo epamusoro penyika takazava kuti kumudenga kuna Jehovha. Saka pano pamusoro penyika anomirira Jehovha ndiani? Makereke. Saka second step, takadana machechi ose, vatungamiri vamachechi ese anoti riri nasingati riri vose tikasangana. Saka madzimambo akati hong, indai mberi. Machurch leaders akati hong, indai mberi. Chasungwa pamusoro penyika chasungwa kudenga.
Vamunangagwa vati chikuru chavakaona kuti chinobatsira nyika kubva mumadhaka yanga yakanyura kumutsiridza mabhizinesi. Izvo zvakaita kuti vaite misangano nevemabhizinesi munyika yese vachisunga zvibvumirano zvekushanda pamwe chete mukusimudzira nyika munyaya dzezveupfumi. Vati hurumende yavo yakazvipira kushanda nevanhu vese mukugadzirisa zvose zvinoda kugadziriswa.
Saka naizvo chetatu ndikati toda business. Tikadana a conference of all captains of industry and commerce. Tikati zvino hatishandei tibatane tisumudzire nyika yedu tiite business mukati menyika, tirime mukati menyika, tiite mining mukati menyika, mafactory mukati menyika, migwagwa mukati menyika, njanji mukati menyika, zvose zvinokwanisa kunyika yasumuke ngatiitei. Tikati nyika ino payakasungunuka pane vanasisi nanabudi avacha, who went to the war to fight for the liberation of this country, all veterans. Ndikadana mao veterans ese tikaungana kuHarare tikati varume hande nendima. Tikati nyika ino payakasungunuka pane vanasisi nanabudi avacha, who went to the war to fight for the liberation of this country, all veterans. Ndikadana mao veterans ese tikaungana kuHarare tikati varume hande nendima.
Vamunangagwa vapeta musangano wavo nekushoropodza kuratidzira kuri kuitwa nevemapato anopikisa maererano nenyaya dzesarudzo, vachiti izvi hazvitadzisi bato ravo kukunda musarudzo nekuti kuratidzira hakusiko kuchavhota asi vanhu ndivo vachapinda musarudzo. Boka revechidiki rebato riri kutonga reZANU PF rinoti sarudzo dzichaenderera mberi kunyangwe MDC Alliance ikaramba kupinda musarudzo idzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tikutakaza Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo vanobva muMashonaland yese, pamusangano waitirwa kwaMurombedzi kwaZvimba mudunhu reMashonaland West, mutungamiri weboka revechidiki muZanu PF, vapupurai togarepi, vati sarudzo dzichaenderera mberi kunyange MDC Alliance ikaramba kupinda musarudzo idzi.
Kana vanga vakavata vachizofunga kuti vanoita boycott election tinoita musi wa 30 nemadzose dzavanonyora musocial media that they can stop an election. It was a one political party when we have 23 and 130 political parties. One political party inofunga kuti ine simba rokustopa election. They are not Zimbabwe. Zimbabwe is owned by the people of Zimbabwe. Nobody is going to stop elections when they are due. So, vanganeseka, vakanyepa, vakataura zvamaspageti rodhi, vakati ndege dzinomhara muno maZvimba. Is their story. Isu tinoenda kunovhoterwa navanhu musi wa 30 July. If they want, ngavaende demonstrations. They can demonstrate vatora vanhu kune imwe nzvimbo nokune imwe nzvimbo. Vanowanda. Isu we have no problem in having any political party having a handful of people. Isu chedu tina vanhu vakawanda.
Vatogarepi, vati havana daka neZEC, vachiti MDC Alliance inofanira kusiya ZEC ichiita basa rayo isingavhiringidzwe. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaitwa nevatsigiri veMDC Alliance muHarare nechitatu.
Vanozviziva kuti vakadyiwa election. Now that vakadyiwa election, vanotanga kurova refu. Bora risatiratambwa zvanzi ane fefa.
Vachitaurawo pamusangano uyu, uyo wapindwa nevechidiki veZanu PF vanodarika mazana mashanu, vari kumirira mutungamiriri wenyika panyaya dzesarudzo, vaZiyambi Ziyambi, vakurudzira vechidiki kuti vavhote vaEmerson Mnangagwa, vachiti ndivo vachagadzirisa matambudziko ari kusangana nevechidiki munyika.
Isusu tiri kuti gore rino vhoti yemayouth ivhoti yerunyararo, ivhoti yedevelopment. Ivhoti ichange ichiparura kuti ramangwana renyu rinenge rakamira sei neredu tese.
Vatauri pamusangano uyu vakurudzirawo vatsigiri vavo kuti vasiyana nemakakatano akaitika pasarudzo dzemapuraimari, voshanda pamwe pamberi pesarudzo dzemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 kwaMurombedzi kuno kwaZvimba. Ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nasi vatsanangudza ukama hweAmerica neBritain sehwakakosha uye huri wemhando yepamusoro-soro, vachiramba mashoko ekuti ukama hwenyika mbiri idzi hwakatowedzera kuipa zvichitevera mashoko avakataura kune rimwe depanhau guru muBritain. Vachitaura vakamira parutivi pemutungamiri weBritain amai Theresa May, vaTrump vadzivirira mashoko avakataura kubepanhau iri ayo anoonekwa sekunge anodzikisa masimba ekutonga kwaamai May.
Muchuchisi mukuru wehurumende kana kuti Prosecutor General Advocate Ray Goba vamiswa basa chiripo ripotyo vachipomerwa mhosva dzine chitsama dzinosanganisira kukundikana kurovera kumataredzi mhosva vanhu vanozivikanwa kunzi vakaparadzi mhosva. Zvinonzi hurumende yatotanga hurongwa hwekuti vagoba vaferefetwe kuburikidza nedare richaumbwa kuita basa iri. Tinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri vari kuHarare vachitaura navaLove More Maduku maererano nezvenyaya iyi.
Chekutanga ndechekuti ndingangoti vanhu vangoziva kuti pabumbiro yemutemo renyika reZimbabwe, Prosecutor General anokwanisa kumiswa basa naPresident, kwete kudzingwa. Zvaaitwa nhasi kuitwa yaino suspension, kuti ambonzimbomira basa tichiongorora kuti uri kurikwanisa here basa rao kana kuti hausi kurikwanisa. Izvozvo zvinoitika chete kana veJudicial Service Commission vanenge vaina Chief Justice vakanga vaite pfungwa yekuti pane chakati nechakati pamwe chakakomplainwa nevanhu chingada kuti chimboongororwa. Kana vazvitarisa vakaona kunge zvinenge zvotaurwa zvinenge zvakakosha, vanorikumbira President kuti imbomisai munhu webasa, paitwe tribunal inozoongorora kuti anofanira kuramba ari pabasa here kana kuti asabasa. Saka I think zviri paviri, pane pari kutambwa politics zvokuti pamwe iyoyo Reguva hapana nyaya yaanenge ambonzi akapara, ingori nyaya yekuti ava vamunangagwa vakatadza kudhila necorruption pavakatora power pipe vakatorera vamugabe masimba. Saka izvezvi zvinofunga zvikusasuspendwa kuda kuti President vaende kuelection vachiti ivo uyu munhu ndiyaita kufaita nyaya dzecorruption kudzinyatsotongwa.
Tiri kunzwa nyaya dzavari kupomerwa dzimwe dzinonzi dzinosanganisira nyaya yekuti vari kutadza kupomera vanhu vane mhosva vanenge vachizivikanwa kunzi vane mhosva. Ibasa ravo here rokuti vange vachisunga vanhu kana kusungisa vanhu?
Haiye, kupomera ikotadza kuti vari kuvapomera hapana nyaya yavaroda kuvapa. Ndo zvandirikufunga kuti pamwe kumaada kutamba navo. Nekuti Prosecutor General haasi anosunga vanhu. Basa rekusunga vanhu vanenge vakabara mhosva rinoitwa nemapurisa. Mapurisa akasunga oita kuvheyavheya nyaya vozobudisa gwaro rezveumbohwa nharo rinonzi muchirungu docket. Rinenge rine evidence yekuti munhu uyu tamusunga izvi neizvi ndo zvataongorora, rochizoendeswa kwaiye uyo anonzi Prosecutor General. Prosecutor General anozotarisa zvatarwa nemapurisa zvaizvo oona kuti pane here nyaya yekuti ndiendese munhu kucourt, nekuti pamutemo haangonzi munhu wese asunga anofanira kunotongwa. Saka Prosecutor General anoona kuti nyaya yacho yavari kuti haanga asingarisi nyaya kumacourt ndedzipi, vanofanira kutaura kuti neyakati 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 neyakati. Asi vanhu veZimbabwe ngavazveka kuti uyu Reigoba anga anosunga. Vanhu vese vatiri kuziva vakasaraunda vamunangagwa vane hori hwakakura zvisingaiti.
Gweta vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaLove More Maduku vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 kuHarare. Tombonzwa kuna Kariati Michael achiti panyaya yezvemakundano eWorld Cup.
Makwikwi e2018 FIFA World Cup ari kusvika kwamburi yacheka makumbo nesvondo muLuzhniki Stadium kuRussia. France yakambotora mukombe uyu muna 1998 asi aka ndiko kekutanga Croatia ichisvika mufinari mushure mekusvika musemifinari yemuna 1998 umo yakarohwa 2-1 neFrance. Muteveri wenhabvu vamakabhii makamure vanofunga kuti Croatia ichatora mukombe mukuru uyu.
Croatia is supposed to win, and Croatia is one team isati yamobvira yabata World Cup for a long time, but inosvika quarter final, now is in the final, but Croatia has taken that mukombe we World Cup. Croatia iri kuenda nawo kumba chero zvikamira zvakadii, but I support that Croatia, and I know Croatia ichatora mukombe kusvika nayosvika nayo kumba. For the goals, I know that it's 2-1, or they can go to extra time.
Croatia ine vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Luka Modric weReal Madrid naMario Mandzukic weJuventus, avo vanokwanisa kusandura zvinhu sezvavakaita munzira yekusvika mufinari. Asi nzira yafambwa neFrance haisi nzira yekuti ingangosiya mukombe uchienda mushure mekupunzira pasi zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seArgentina neBelgium. France ine vatambi vakati wandei vanotambira zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seBarcelona, Bayern Munich, Chelsea, Arsenal, Manchester United neParis Saint-Germain. Muvatambi vakaita seKylian Mbappe, N'Golo Kanté, Paul Pogba naAntoine Griezmann vane nhoroondo yekusimudza zvikwata zvavo kana zvinhu zvakaoma.
Tinotenda kuna Michael Kariati atipanyaya dzemutambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.